manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gunyana 15, 2021 makateerera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Ndiyo kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ngezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kuita utongo hwegutsa ruzhinji panguva iyo pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Democracy Day. Vamwe vanamukoti navanachiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. Norman Mapeza anopiwa basa rekurairidza chikwata chemaWarriors. Ii ndiyo mimwe msore nao zedu za nasi zishiwa kwa muri tiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Apo pasiro seriru kucherechedza zuva reutongi hwegutsa ruzhinji kana kuti International Day of Democracy vanhu vakawanda munyika varikurudzira Zimbabwe kuti iremekedze nemazvo utongo hwegutsa ruzhinji. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutauriri we Crisis in Zimbabwe Coalition vamavelas kumalo vanoti hurumende iri kukundikana kusimudzira utongi hwegutsa ruzhinji munyika pakatariswa maitiro ehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Hurumende inotungamirirwa nava Mnangagwa inozviti Second Republic yakundikana tsose maringe nekuedza kubuyuvane kupundutsa nyaya dzezvema human rights zvakare nyaya dzekuchengetedzwa kwebumbiro remutemo renyika izvo isu seChrist in Zimbabwe Coalition tinoti muno munyika mune constitutional crisis zvakarewo pane nyaya yerule of law iri kuratidza kuti muno muZimbabwe haimo
vakumalo vatiwo kutadza kuitwa kwesarudzo munyika nepamusana pechikonzero cheCOVID-19 munongedzo mukuru wekushaikwa kweutongo hwegutsa ruzhinji.
Saka muZimbabwe pari zvino tikuona kuti sarudzo dzakamiswa, mabielections akamiswa, tikunzwa zvakare runyerekupe rwokuti vanenge vari kutoda kuti nesarudzo dzinofarwa kuitwa mugore ra2023 tadze zvakare kuitwa vachivanda nedenda redziwa mpengo reCOVID-19. Saka tinoona kuti izvi zvese izvi hatikwanisi kutaura nezvekupemberera demokrasi kwakanaka kana tisingaiti sarudzo nekuti sarudzo dzinoitwa regularly ndo rimwe bandiko redemokrasi.
Vakumalo vatiwo Crisis in Zimbabwe Coalition yakatonyorera SADC ichitsutsumwa nematambudziko ari munyika. Vatiwo sangano ravo rinoda kuti SADC ipindire pane zviri kunetsa muZimbabwe kuitira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobata vanhu vose munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vatiwo utongi hwegutsa ruzhinji hunogoneka chete kana masimba adzorerwa kune veruzhinji.
Senechidiki tiri kuona kuti nyika iri kuita sokunga iri kutora danho rasiyana neribumbiro remutemo. Semuenzaniso tikada kutarisa Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 ine zvinhu zvakawanda zvayakadzura zvakapiwa mumaoko ejekerere. Saka tichisvika pane zuva rakakosha kudai semechidiki izuva rinotipa mukana wokuti tifunge tichitarisa tichidzokera kumashure uye tisvike pekuti tinopangana mazano sevechidiki kuti simba rodzokera sei muvanhu.
Mumwe mugari wemuHarare vaPride Mukono vatiwo kuvana veZimbabwe hapana chekupemberera pazuva ranhasi asi vatiwo zuva ranhasi rinopa vana veZimbabwe mukana wokuita hurukuro dzekuti nyika ingasvike sei pakuva neutongi hwejekerere.
Saka naizvozvo aiwa zuva iri kana takatarisa neutongi wemuZimbabwe hapana zvizhinji zvatingati hurukuro yedu tinga kwaita kuzvipembere asi votikaenda kune rumwe ruti izvano tirangaridza isusu vari vekodzero dzevanhu uyezve nevanorwira utongi wejikerere kuti tinge tichigara pamwe chete sendigara wadeta nhasi mumazoom meeting kubva kuseni tichitaura tichinzvera kutodiniko kuti nyika yedu inge ichisvika pautongi hwekugutsa vamwe vanhu vese muzimbabwe
studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvezuva ranhasi kanawo pamusoro pemashoko ataurwa nevanorwira kodzero dzevanhu asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vati hurumende yava munangagwa iri kufamba mugwara uye bato rezanupf ndozvarakarwira zvegutsa ruzhinji muhondo yerusununguko
gutsa ruzhinji ndo ratakarwira semusangano naizvozvo ndiro bonzo ratinofamba naro sehurumende yezanupf in the new dispensation of President Emmerson Mnangagwa. Takaita zvose kuvandudza mitemo inoona nezvekodzero dzavanhu kuvandudza mitemo inoona nezvemamedia freedoms kuvandudza mitemo inoona nezvekuitwa kwamabhizinesi tigogadzira zvenyika yedu kunyaya dzezvekurima kuti vanhu vaguta matumbu chakashata hacho ndechekuti kana vanhu vaguta nerunumbu vaguta dumbu nokuda kwekurima kwatakaita kunofadza gore rino vanobva vazotaura havo nezvekwavasina kuswera
United Nations yakaita chisungo musi wambudzi 8 2007 chekuti zuva reInternational Democracy Day richerechedzwe gore rega rega musi wa15 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vanamukoti navana chiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa nekuda kwemashandiro avari kuita munguva ino yekurwisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro wakapindwa nevagari vemudunhu reMashonaland West. Vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezveutano hwepfungwa mudunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Mental Health Officer Dr. Tichaona Mahachi vakati vana mukoti nevana chiremba vanosvika 663 kana kuti 683 vakarwara nekusagadzikana kwepfungwa uye vamwe vanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu kubva patanga chirwere ichi gore rapera.
My solution was vanhu vakafa ndipo mwana wasvika zvaibuda manhamba yacho kuzai 486 vakafa muno mash and the eyes of what mostly our healthcare workers. So they suffer. So one of the problem is depression. Depression is not a question of pfungwa. Wakadzika dzikozokonza kuti munhu ade kuda kuzvuraya kana kutogara akangonyarara kana kugara achibva pane vamwe results. So yes, we have been depressed because of the situation. The main problem. Secondly, they suffer from anxiety disorders. You also they also exposed to what? To COVID-19 and also lost some of our colleagues during the execution of their duties. I think around 700 health workers have died so far in March. And over 683.
Dr. Mahachi vakatiwo hurumende iri pakati pekuita dzidziso yakanangana nevashandi vebazi rezveutano kuvagadzirira kuti vasavhiringwe utano hwepfungwa pavanenge vachiita basa ravo nerutsigiro kubva kubazi reUNICEF.
So we are running two ways of as we speak right now. We have done what we call PFA trainings with aid from UNICEF. I have trained health workers and also non-health workers. The first train of PFA training around 245 people in March West. These are also to aid their abilities to deal with these problems in personal capacity and also assist others.
Mukura anoona nezveutano hwepfungwa munyika, Dr. Patience Maunganidze, vanoti dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa riri kuitika mune mamwe matunhu. Vati hurumende iri kuita dzidziso kunana mukoti navana chiremba mumatunhu aya. Studio 7 nakukwanisa kunzwa uwandu hwevana chiremba navana mukoti vari kusangana nedambudziko iri munyika yose. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central Dr. Clemens Chuma vati dambudziko iri harisi mudunhu mavo. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mashanu kana kuti 4,550. Vamwe vanhu mazana mana ane gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende iri kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro kuburikidza nekurambidza kwayakaita vanhu vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 kuti vapinde mudzisvondo pamwe nekuti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba idzi vasainde kumabasa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Masangano akawanda anoti haasi kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekuisa mitemo inozvidza mitongo yakaitwa nematare. Dare repamusoro rakatura mutongo svondo rapera wekuti vanhu vanoenda kusvondo havafaniri kurambidzwa kupinda muchechi kana vasina kubayiwa nhomba sezvakanga zvakurudzirwa nedare remakurukota. Asi mushure memutongo uyu dare remakurukota rakabuda zvakare nezuro nechisungo chekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kuungana mumachechi. Mufundisi wesvondo yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati zvaitwa nehurumende izvi zvinovashungurudza sevemakereke vachiti zvave kuita sekunge hurumende yave kupindira mumashandiro emakereke.
Iresolution inopokana sekutaura kwatakamboita kare nekodzero dzevanhu, ende kodzero idzodzo hadzisi kodzero dziri unreasonable. Chechipiri, resolution inotadza iri kukundikana kunzwisisa basa rekereke. Basa rekereke rekushumira kune vanhu vese. So tiri kuona hurumende iri kuda yatinoti muchirungu kuita in overstate, kuita kupfurikidza mwero mukutonga zvinopokana nebasa rekereke. Tinopokana nazvo izvozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati danho rehurumende iri rinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa haitevedzeri zvinenge zvabuda mumatare.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende inotungamirirwa navaMnangagwa inozvidza matare edzimhosva. Zvinotaridza zvakare kuti sezvatinogara tichitaura kuti muno muZimbabwe hamuremekedzwi rule of law, hamuna rule of law muno muZimbabwe. Nokuti chisungo ichi chakabuda nezuro musure mekunge dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti izvi dzinotyora kodzero dzevanhu dzekunamata vakasununguka uye pavanodira. Saka izvozvi zvinotityisa isu sezvizvarwa zveZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti vashandi vehurumende vese vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 vachazenge vasingabvumirwa kuenda kubasa kusvika vabayiwa nhomba idzi. Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vachapikisa danho ratorwa nehurumende iri mumatare vachiti hurumende haifaniri kumanikidza vashandi vayo kubayiwa nhomba idzi.
dambudziko rehurumende inofarira zvekumbunyikidza vanhu. Nyaya yekubayiwa kwenhomba yeCovid-19 haisiyo ingaite zvekumanikidzwa kuti asina kubayiwa angauye kubasa. Tinoziva kuti nhomba iyi yakakosha kuti munhu abayiwe, asi basa rehurumende kukurudzira kudzidzisa kuti iri sefi zvakadii, inobatsira zvakadii, ichichengetedza upenyu zvakadii. Ukaona taita hurumende yekuti chinhu chese inobata demo, kuti anenge asina kuita izvi achanzwai. Zvinopa presidents even kuprivate sector ndozvaakuitwa nyika yese, vashandi vazhinji vachadzoka mabasa.
Danho rehurumende iri rinouyawo zvakare apo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakamirira mutongo panyaya rakakwidza kudare yekuti vashandi havafanire kurambidzwa kuenda kumabasa nekuti havana kubayiwa nhomba idzi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti hurumende inofanira kumisa urongwa hwayo hwekubvisa nechisimba vanhu vekuuzumba musha wekwaSeke uye vamwe vekwaMutoko nemamwe matunhu kuti makambani ekuChina achere matombo emhando dzeblack granite. Kambani inonzi Heijin Mining Company ndiyo iri kuda kutamisa vanhu mumusha wekwaSeke, asi mashoko kuvatori venhau kambani inoti yakapuwa mvumo yekuita izvi nehurumende. Bato reMDC Alliance nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hurumende iri kutyora mutemo mukupa mvumo kambani iyi kuti itamise vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vati vanga vari musangano vakati tivatumire mibvunzo yatavatumira, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumuteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti.
Inyaya inorwadza zvikuru imi vaZulu, muchiyeuka kuti takambofamba tichienda kuchilonga tichinoona vanhu vasina kutorerwa nzvimbo dzavo dzavagara kwamakore anopfuura 500 years. Kana vari vehleng weshangani community vakapinda munyika ino yeZimbabwe neMozambique over 500 years ago, long before iya yatinoti mufeshani yakaitwa mugore ra1830 pachinge parwiswana between Mambo Chaka weMazulu nemagenerals ake. So kana muchitarisa mukatarisa kuchilonga ikoko, motarisa kuchecheche area kwatorwa minda naBill Rotenberg, moenda kuhange kutinde, moenda kwaMutoko kumabudya, vanashumba nyamudziwa vari kutorwa minda yavo zvakare over 300 hectares nemachinese. Mopinda muno mugoromonzi mudomboshawa mune vapinda zvezvakare vada kutora minda yevanhu kuti vachere goridhi. Saka marudzeva evanhu aakutorwa, marinda evanhu aakutorwa, zvinhu zvatanga tisinganyatsoona anda vaMugabe asi taakuzviona anda Emmerson Mnangagwa.
Kuri kuti hurumende iri kuda kutamisa vanhu, panofanira kuitwa sei chaizvo vabiti?
Kana paine development vanhu vanofanira kuconsultwa, vobvunzwa kuti muda kuchii, voparticipata muconsultation. Izvinorecognizwa nemainternational conventions ese pasi pano, the right yatinoti 3C, the right to give consent, the right to consultation necompensation. So consultation, consent and compensation, 3Cs dzinofanira kurespektwa. Vanhu vanofanira kuconsultwa.
Asi ka hurumende iri kuti vanhu vekuChina vavari kuunza budiriro munyika vabiti nekubatsirawo Zimbabwe kunze uko kana yakanga nebata
muziki. Hakuna budiriro inouya nekuchera gomo revanhu, national heritage. Mukapinda kwaMutoko kwacheko kwazara dust. Vanhu vari kufa netuberculosis, vanhu vari kufa nezvirwere zvinoaffecta malungs zvakafanana nemukonosis, zvakafanana na silica. Nzira dzinosemesa because zvimatombo zviya zvinorema, saka matraka aya anenge achikochera, hakuna development.
Mumwe muteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatinomudai sechinyoka kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
chinone sande chokuti munyika medu kune vanhu vanochema chema zvose vachichema chema zvichibuda mukuti zvaitwa nomunhu wavasingafariri kupolitics.
Vamwe vari kuchema chema kakuti pari kupiwa makambani ekuchina pari kuitwa uori.
Kana tichitaura munyaya dzinotarisira development, kana panzvimbo penyu pakanzi pauya kambani yauya ikati toda kuita zvakasi, iyo iriyo yoga yavuya, hatifaniri kuti toti dai yarambiwa nokuti inobva kuchina kana uchinobva kupi kwatisingafariri. Kana kambani iyoyo yavuya ikatevedzera zviri mumutemo, kuti mutemo wekunyaya zvinhu zvekuchegwa izvi, mutemo wemining unoti chii, vanoenda vonopega, vanoenda vonoaplya, kana pane vanhu vari panzvimbo ipapo, vanhu vanenge vauya kumaina vanotaura navo, hurumende yovabatanidza vari vaviri vaya vagere nevari kuchera, vowirirana kuti vanopisana sei. Zvinhu izvozvo zvinoitiwa kwose kwose. Kana zvisina kuitiwa, vanhu ivavo vano kune mapato anogona kuvabetsera kuti zviitike, zvakaitika kumarangiro kuvanhu vabisiwa, zvakaitika kumaagreement achona ari pakati vanhu ngava vachibve dzimba ngavadini ngavadini.
Asi mubvunzo wekupedzisira vachinyoka, zvekutambisa vanhu hazvinetse here munyika yakaita seZimbabwe, nekuti kavamwe vanenge vachiti hatidi kusiya makuva edu?
Hai, kunyika dzose vanhu vanotama kana pachinge paita chinoda kuvakwa kana kuti chinoda kuisiwa chakatarisa zvedevelopment. Kune mitemo kuAmerica, mutemo unodo imminent domain. Nyika inouya yoti haibodi pamuri pano topada ichai. KuEthiopia kuri kuvakwa madhamu, vanhu vari kubisiwa. KuIraq uko kuri kuvakwa madhamu, rimwe riri kudovhara capital city yaiyi Assyrian Empire yakugara. Patakavaka Karibasi vanhu vakatama.
Gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatinomuda Ishe Chinyoka vari parunare muHarare. Hurumende inoti hapasati pave nemukana wekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kwazvinogara, sezvo bombero remitemo yenyika richiti munhu anofanira kuvhota kunzvimbo yaakanyoresa. Mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaindesi paradza vanoti zvinoreva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuvhota zvinofanira kudzoka kumusha zvonovhota kwazvakanyoresa. Mashoko avaparadza anotevera kurudziro yevakawanda yekuti vari kunze kwenyika vanofanira kubvumidzwa kuvhota kunyika dzavari. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chekutanga panyai ndechekuti bumbiro redremutemo renyika rinonzi muchirungu iro constitution haibvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chinovhota chiri kune imwe nyika. Mutemo uyu unobvumira kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chinofana kuvhota muno munyika. Ende pamusoro peizvozvi kunotori utongo hwakaitwa nematare edu edzimhosva makuru atinoti muchirungu court judgments aripo panyaya iyoyi, achirambidza kuti hazvikwanisiki kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunovhota zviri kune dzimwe nyika kwatinogara ikoko. Chimwe chinhu ndechekuti mutemo wedu yenyika inoti unovhota uri kukonstituenti kwako, kuwadhi kwako, papolling station yekwako yawakarejista. Saka kumhiri kwemakungwa hakuna makonstituenti, hakuna mawadhi, hakuna mapolling stations. Izvi zviri kuno kuZimbabwe. Saka mutemo wedu unobvumira zvakare kuti munhu wese wese chizvarwa cheZimbabwe chinobvumidzwa kudzoka kuzovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Vaparadza, tinoona kuti pane vamwe vemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachange vari kuratidzira kuNew York nemusi wemugovera panyaya iyoyi yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipiwe mukana wokuvhotera kwazvinogara kunze kwenyika. Munoona seizvi?
Vanoda kuungana ikoko vachipopota kana kuti vachiita sevari kuUnited Nations vangango popota zvavo vari ikoko, asi kuno bumbiro remutemo haribvumire izvozvo. Zvinotoda kutoti kuti nyaya yacho vakwanise kuvhota tinenge taakutochinja bumbiro remutemo iroro constitution yedu, totoichinja tototi aiwa zvizvarwa zvedu zviri kunze kwenyika zviri kugara ikoko kana kuita mabasa ikoko vachisevenza ikoko vanofanira kuvhotera ikoko.
Asi kavaparadza, tinoona dzimwe nyika dzichizvikwanisa vachishandisa mizinda yavo munyika idzodzo. Zimbabwe ingatadza nei kuita izvi?
Chamunofanira kuziva ndechekuti havana kuungana panzvimbo imwe chete zvizvarwa zvedu izvo zveZimbabwe. Zviri kune nyika dzakasiyana siyana siyana siyana. Saka kuti vese vakwanise kuvhota pachaitwa sarudzo idambudziko, nokuti havagari panzvimbo imwe chete. Vamwe vari kuAmerica, kuLondon, kuCanada, vamwe kuAfghanistan chaiko kune hondo variko, vamwe kuSyria, vamwe kunana kuWait, kupi kwese vakazara iko, kuEngland kwese vakazara. Saka hatizokwanisi senyika kuenda kwese kwese uku tichiti votai votai votai. Chimwezve chamunofanira kuziva ndechekuti Zimbabwe iri pamasanctions. Saka zvairi pamasanctions kudaro, vanozovhotesa vacho vanogona kunyimwa mavhiza ekuenda kuAmerica kana kuenda kuBritain kana kuenda kuEU kunana Germany kwese, vanogona kunyimwa mavhiza. Saka navanyimwa mavhiza zvofamba sei? Asi ndangotaurawo zvangu izvi kuti tingorebesa nyaya. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mutemo wedu bumbiro Constitution haribvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chivhote chiri kune imwe nyika chisiri muno munyika. Ndo pane nyaya yese ipapo.
Avo vangu vari mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaine Sparadza vachitaura naMavelas Mutsanganyauye weStudio 7. Murairidzi ane mukurumbira munyika Norman Mapeza ndiye adomwa neZifa kuva munhu achafanobata chigaro chemurairidzi weMawarriors zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa Zdravako Logarusik. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mapeza achange achibatsirwa naTaurai Mangwiro weTriangle naMandla Mpofu weHighlanders apo achange achirairidza chikwata chenhabvu chenyika. Zimbabwe inofarira kurwa semvumba munzira yekuenda kumakundano a2022 World Cup ayo akaitirwa kuKata. Manager waMapeza vaGibson Machi vanoti Mapeza apiwa basa iri kwemedzi mitatu inotevera kusvika panopera mitambo yeGroup G ye2022 World Cup. Mapeza naMangwiro vataurirawo Studio 7 kuti vapiwa basa guru iri. Gwaro rabva kumutauriri weZifa vaXolisani Gwesela rinoti Energy Murambadoro uyo aibatira Capes United neMawarriors apiwawo basa rekuimurairidzi wevabati vepagedhe. Varairidzi ava vacharamba vari kuzvikwata zvavo sezvo vapiwa mitambo mina chete yasara ye2022 World Cup yemugungano reGroup G iyo ichaitwa panguva dzakasiyana. Vanokurudzira mitambo mune vechidiki vanazi moyo vanoti neruzivo rwake vatambi vemuno Mapeza ndiye anga achikodzera kupiwa chikwata ichi panguva ino.
Nenguva pfupi pfupi shoma yatasara nayo kuti titambe mutambo unoteera neGhana pamba achida munhu akaita saNorman Mapeza, saka ndinoona huri hurongwa hwakanaka. Tinoimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi wokuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Murairidzi wevatambi vepagete kuZPC Kariba chenjerai dhuve anoti basa iri ranga richida murairidzi wemuno achiti makorokoto kuna Mapeza nevatevedzeri vake.
Makorokoto kuna Norman Mapeza, makorokoto kuna Taurai Mangwiro, Mandla Mpofu toti makorokoto nebasa iravawana, makorokoto zvakare kuna Energy Murambadoro ngavarambe vachishanda nesimba.
Asi nyori wezvemitambo Admai Mwimeke anoti chikwata haasi murairidzi nevatambi chete asi kuti ZIFA inofarira kugadzirisawo mumba mayo.
Saka a good decision yekupa Norman mukana asi hakusi kuti ndiyo solution chaiyo chaiyo. ZIFA yacho inofanira kugadzirisawo imba yayo kuti zvinhu zviitewo zvakanaka, because bhora haringonzi coach chete. Bhora mune zvakawanda zvinotariswa mubhora kana zvichida kuti timu iproduce iburitse maresults.
Mutevedzeri wemurairidzi weHarare City Fungai Kwashi anoti Mapeza akasawana mitambo yegadziriro yakasimba anokundikana sezvakaitawo Loga Rusek.
Prepare to fail or fail to prepare. Makasaronga zvakanaka zvinhu zvinga zvifambi. Saka ndirongoti vakuru vedu ngavaronge zvinhu zvifambi zvakanaka. Ngavaronge mafriendlies. Timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende kuvene cohesion.
Mutambo wekutanga waMapeza uriko musi wa5 kana 6 Gumi Guru, apo Zimbabwe, irikusangana neGhana kuAccra mumutambo we 2022 World Cup. Kunze kweGhana neZimbabwe, zvimwe zvikwata zviri mugungano iri Ethiopia ne South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabata kwa kumagumo echirongwa chedu chanasi, ibai nesu zvakare mangwana. Anoko nikaine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya nzvimbo nhau dze, isindebele.